Nengo idzi dzinoti batora rakavimbisa kuvachengetera dzimwe nzvimbo kuti vamire musarudzo sezvarakaitira vechidiki nemadzimai. Mumwe wevanomirira vakaremara muMDCT mumasvingo vaHenry Chivanga vanoti nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekusapuwa mukana wekuti vamirire bato ravo mumakanzuru muparamende pamwe nekuseneti.
Ichokwadi vanhu havasi kufara especially kumacancellors vakaisa maapplication avo vapana kana wadhi imwe yakarizichwa for persons with disabilities. Saka ivo vari kugunun'unawo chose asi chatinoziva isu ndechokuti template iri clear yakapa chikamu kuvanhukadzi chikamu kuvanaveyouth uyewo chikamu kuvanhu vane madisability asi hazvisati zvazadzikiswa. Asi chatinoziva ndechokuti prosesi ichiri kuenderera mberi. Tarisiro yedu ndeyekuti musangano chisungo chavo chavakaipa chayakapa inofanira kuzadzisika.
Vachivhanga vanoti mumasvingo vanhu vakanyora tsamba dzekupinda musarudzo vakamirira vakaremara vaifanirwa kusiyirwa mawadhi avo kana dunhu ravo asi izvi zvinonzi hazvisi kuitwa sezvo mudunhu makangowanikwa munhu mumwe chete chete kwachivi. Pastor Kava Mugwadi vanoti havasi kufara vachiti zvinoratidza kuti bato ravo harisi kukoshesa vanhu vakaremara.
Chatiri kuchema-chema nacho ndechekuti havasi kuvapiye pavakagovera mawadhi. Vakagovera vachipa kuti kota 15 youth kwakati kwakati madzimai kwakati kwakati disability kumacouncils haina kuwana anything kumaMPs House of Parliament we have got only one Chivanga who demanded it on the meeting yatakaita nana president. Hatingati wakaipuwa nekota 15 wakaidimanda patakaita meeting na president tamisa pavakauya kuno kumasvingo. Vakatimimbisa havasi kuda kubuda pachena kuti vari kutipa here ende tiri kungovabvunza vari kungotsenga-tsenga mukanwa nezvazvo.
Vakaremara vanoti vakasabata zvakanaka pasarudzo dzebato zvinogona kuzorishayisa rutsigiro kuvamwe vavo vakawanda vanovhota munyika yose. Vachivhanga vanoti vanhu vakaremara munyika vanosvika mamiriyoni maviri uye vanokwanisa kuvhota vanosvika zviuru mazana masere hunova huwandu hunogona kuwinisa bato pasarudzo. Asi vanoona nezvevakaremara muMDCT vaDennis Mudzingwa vanoti sezvo sarudzo dzichiri kuitwa zvichemo izvi zvinogona kugadziriswa.
Zvinogona kuva zviri kuitika ndezvokuti vamwe vanenge vari mumusangano kumaprovinces vanogona kusavatenderusikugakwana pamusoro pekuti vane madisabilities vane kota yavo. Asi ticharamba tichitaura National chairman avo vanotungamira nyaya dzemaelections musangano yeMDCT kuti vanyorere kumaprovinces vachivadzidzisa pamusoro pedisability court.
Vakaremara vava nemakore akawanda vachiti kana muhurumende havasi kupiwa mukana sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.